aditi ne dambudziko ne machaina aya machaina aya ane Brazil ripajura rakava panzvimbo yekurenda saka isusu takangozoona vaisa rimwe boundary ravo ravari kuisa slug yavo muBrazil medu saka takazoenda kunotraya kutaura navo tasvika ivo machaina acho akaramba kutaura nesu saka takangopinda tina chairman natreasurer neni treasurer vanonzi vaBenz Munda ndobva tasvika tikaona pakanga pakaisiwa muganhu and slug yavo yakutowira kuprize kwenu
makamhangara here nyaya iyi kune vemutemo kana kumapurisa
takaenda kumapurisa mapurisa akatipa advise yekuti mboonai muridzi weprize ravari kurenda kuti asi iye akavapa here taonana naye iye akati haasi saka sezvineiwo iye muchina wacho anonzi Tony wepakambani inonzi Asia Fair akabva asvika asvika paya Tony akamuudza kuti shamwana ndakambokuudza nenyaya yemadhaka ako kuti wakataura nevaridzi here iye ndopakaramba akanyarara saka isita akazobvunziwa navamachisa kuti ko iwewe chiichi akakupa nzvimbo ndiani ndopaakafonera munhu waiti vamachisa vataure naye akati aiwa isi hatitoda kutaura neany other person toda kutaura newe kana pane chinhu chawakaitirana neumwe munhu wotiudza zvawakaitirana nemunhu iyeye iwewe kana pane any written documents wotiratidza muchina ndopaakaridza tsamwa akati you can go wherever you want all this is my land saka ndakazomubvunza kuti iwo unogoti all this is your land kunoku hakuzi kuchina kwekuti unongopedzisira wavechi akabva angomwadza maoko nomba aenda
asi haisi here nyaya inofanira kunge ichigadziriswa nemuridzi wepurazi ari kurendesa kana kuti akapa mvumo machina yaya kuti anga achiita basa mupurazi make
muridzi wepurazi takataura naye pamberi patoni akatobvunza iye toni wacho wekuasia fair kuti ko izvi wakazozviita wapiwa mvumo nani bhozi muridzi wepurazi haasiri ari affected ari affected tisu as wadzanai cooperative
saka kushanda kwekambani iyoyi yeasia fair kwakanganisa zvakadii magariro enyu mupurazi renyu rewadzanai
zivi kuti vanoshandisa machemicals akadii pakusuka zvicherwa zvavo mombe dzedu dzinogona kunomwa mvura ikoko dzinogona kuita dambudziko rinogona kusauya ipapo ipapo but in the long run tinogona kushayikirwa nepfuwo zvedu then vane matrucks avonotakurisa zvicherwa zvavo matrucks aya anoita dust rekuti vanhu vari mujinga merod imomo havatokwanisi kuwacha hembe vangadei vachiti pavanofamba vodira mvura sezvinongoitwa nemamwe macompanies saka takamboungana sevanhu tikawirirana as cooperative members kuti tinoisa mahamps saka taisa mahamps aya zvakamboita nani bhijani but in the long run mvura yanaya mahamps akabva adhamejeka ivo mamwe acho vaiuya vachiabvisa nesikavheta and marori avo ari kudhameja road zvekuti mota diki sanhasi tadarika panga pachitove ne1 rori yavo yanga yakanyura murodhi yacho inofanira kunge ichifamba nevanhu zvekuti mota diki izvozvo hadzichakwanisi kudarika nepadzinofamba napo